International News.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tino sangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu mbudzi 11 2020. Makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vamwe vanhu makumi mana nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare.
Ndinotikahlamadza ndechekuti hurumende iyi inenge ichiwedzera mari idzi ichitaura nani, nokuti isu hatidi inonzi unilateral paternalism kana oppressive generosity. Chatinoda kuyambira hurumende ndeyekuti mari dzinowedzerwa panhaurirano, kwete ngoti hurumende yefume yakangofunga kuti tawedzera 20% kana tawedzera 40%.
Masangano evarayiridzi anobatana kuramba kutambira mari yakawedzerwa nehurumende nezuro. Mutori wenhau Hope Chingono otarisira kupiwa mutongo pachikumbiro chake chekubviswa mari yechibatiso mangwana.
Tikutarisira kuti President Trump nemarepublican vari muhurumende kuti vachabvuma kuti President-elect Biden vakahwina.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe choshuvira kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatambidzane masimba zvine chiremera nemutungamiri achangosarudzwa vaJoe Biden. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munhu mumwe chete akafambula wayo nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu makumi mana nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Richizivisa zvarakawana nezuro manheru, bazi rezveutano rakati vanhu makumi maviri vakabatwa nechirwere ichi vachigara munyika, uye mamwe makumi maviri nevapfumbamwe vanhu vakadzoka kumusha vachibva kuSouth Africa. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru zvisere nemazana matanhatu negumi kana kuti 8610, uye vapora vave zviuru zvisere nemakumi mana kana kuti 8040. Zvichitevera kupora kwevanhu gumi nevanomwe nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave mazana maviri nemakumi mashanu nevashanu, uye uwandu hwataziisa uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi mashanu neimwe nemazana mapfumbamwe ezviuru kana kuti vadarika 51,900,000, uye vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi masere nezviviri kana kuti 1,282,000. Masangano makuru anomirira varayiridzi anoti reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA, Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, neAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ abatana mukuramba kutambira mari yakawedzerwa varayiridzi nehurumende nezuro, achiti anoda kuenzaniswawo mari nedziri kutambiriswa mapurisa, mauto nemajerigad ayo akapuwa mari yakawanda mushure mekunge mamwe makurukota ehurumende ayambira kuti vakasapuwa mari vanogona kupandukira hurumende. Muna chikunguru, hurumende yakapa mapurisa nemauto mari iri pakati pezviuru zvishanu nezvisere ichinzi ndeye COVID allowance, asi ikapa vamwe vashandi vayo vehurumende vose mari inosvika chiuru chimwe chete nemazana maviri emadhora chete. Asi vachitaura nebepa Nauri Herald, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba, vakati masangano anomirira vashandi anofanira kuramba achitaurirana nehurumende kusvika apuwa mari yavari kuda, kwete zvaari kuda kuita zvekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika nekutaura mari dziri kupuwa mauto nemapurisa. Nezuro, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende yainge yawedzera mari yevarairidzi kusvika pazvikamu makumi mana kubva muzana. Asi mutungamiri weZimta vaRichard Gundani uye mutungamiri weAtuz vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodududza pamari yavari kuda inosvika madhora mazana mashanu ekuAmerica pamwedzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Joe.
Tinonzwa kuti hurumende yawedzera ofa yayo kubva pa20% kusvika pa40% uye kuti kwawane imwe 10% risk allowance. Chinotikahlamadza ndechekuti hurumende iyi inenge ichiwedzera mari idzi ichitaura nani, nokuti isu hatidi inonzi unilateral paternalism kana oppressive generosity. Chatinoda kuyambira hurumende ndeyekuti mari dzinowedzera panhaurirano, kwete ngoti hurumende yefume yakangofunga kuti tawedzera 20% kana tawedzera 40%.
Zvii zvamungatambira kubva kuhurumende kuri kuti yaita hayo fungira moyo rwendo rwembo?
Chinokwanisa chete kuitwa nehurumende iri yega chikabvumiwa navarairidzi kuisa mari yavarairidzi payanga iri pa US 520 kusvika pa US 550. Izvozvo tinoona sekuti ndo zvinotendeseka navarairidzi kunyange pasina nhaurirano. Zvimwe zvese zvinoda kuti zviite zvichiburikidza nenhaurirano, kwete kuti hurumende ingorota ingomuka yakafunga kuti tabva pa20% tava pa40% uye mari iyoyo hatina mashuwa kuti inozouya sei.
Ko sei muchidaro?
Nokuti haina nhaurirano, imari yangotaurwa. Pazvichida kunyepedza kubata matarairidzi kumesi kuti vadzokere kubasa.
Asika hurumende iri kuti iri kuzama Dr. Shaw kuti iwedzere vashandi mari iko zvino iri kuti yamboti one day pane yamakatanga kupiwa.
Kana even iyo 18,000 yacho tinoziva kuti vekumwe massive servants vanenge vatova neyakawanda avo vanoita sevari muchiuto mapurisa nekuma prison services. Saka hurumende ngairege kupedza nguva ichiramba ichingosangana ichitiudza kuti tawedzera 40% vasvikapo ipapo sei, uyezve vataurira nani. Hapana chinoitwa chematicha asipo chingazova chematicha. Saka pachirungu tinotaura kuti nothing for teachers without teachers, and anything for teachers without them is against them. Saka zvese izvi kungovaraidza nguva. Isu takaudza hurumende tikainyorera petition tikataura kuti toda nhaurirano dzinenge dziripo pakati pedu nevamiriri vehurumende, zvikuru sei napurezidend wenyika vamunangagwa, ndokuti tipedze matambudziko arimo muzvikoro.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Joe vachitaura vari parunare kumasvingo. Mutongi wedare amai Marewana Zvogofa vanoti vachapa mutongo wavo mangwana pachikumbiro chahopo chingono chekuti apuwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti atongwe achibva kumba kwake. Asi mutongo uyu wanga uchifanira kupiwa nhasi sekutaura kwaamai Gofa neZuro. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Amai Gofa vatora mashoko aya mushure mekunzwa zvataurwa naChingono nhasi mudare. Achitaura mudare, Chingono ati kunyora kwaakaita kuti zvainge zvaitwa nebazi reNational Prosecuting Authority kuti rakanga ratora danho rekusapikisa chikumbiro chaizoitwa mudare nemutungamiriri weZimbabwe Miners Federation avo vakambomeswa basa muzvare Henrietta Rushwaya, hakuna chakwaivhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare sezvo nyaya iyi yakanga isati yaunzwa mudare. Chingono muno ati zvakaita ndizvo zvinotarisirwa kuitwa nevatori venhau kana vachifungidzira kuti zvina zvikufambiswa zvakanaka mapazi ehurumende zvikuru sei kana paine humbo sezvakaitika panyaya yamuzvare rushwaya chingono ati akanyora zvakanyora patwitter mushure mekunge aona kuti chatove chijairiro chehurumende kusapikisa zvikumbiro zvokubhadhara mari yechibatiso kuvanhu vanenge vakatarisana nenyaya hombe vakapasa muenzaniso nyaya yevaimbova gurukota rezveutano vaobhadhaya mwoyo neyamuzvare rushwaya achiti izvo zvinoratidza kuti pane uori hunenge huchiitika chingono audza dare kuti haana chikonzero chekutiza kutongwa panyaya kana akapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso achiti mhosva iyi idiki zvikuru kana ichienzaniswa neimwe yaari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire iyo yaakatarisira kutanga kutongwa musi wazvita 7 chingono ataura izvi mushure mekunge muchuchisi panyaya iyi valancelot mutsokoti vaudza dare kuti chingono anogona kutizira kune dzimwe nyika uye munhu anogara achipara mhosva achishandisa dandemutande rake retwitter asi chingono ati munhu ane midziyo inokosha zvokuti haangatize kutongwa uye ati haasati ambobatwa nemhosva mungave muzimbabwe kana kunze kwenyika zvokuti anganzi nemuchuchisi ihoromo chingono ati zvataurwa nemuchuchisi izvi kumutuka kuri pachena gweta rake amai Beatrice Mutetwa vaudzawo dare kuti hapana humbo hwasvitswa nemuchuchisi wenyaya iyi pamwe nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi hunoratidza kuti chingono akapara mhosva yaari kupomerwa kunyange hazvo dare rakatora mutongo nezuro hwekuti pane fungidziro yekuti chingono akapara mhosva yaari kupomerwa iyi asi vamutsokoti varamba vakatsika madziro vachiti zvakatorwa nemutongi nezuro pachikumbiro chachingono chekuti asaiswe parimand humbo hwakakwana hunoita kuti chingono asakodzere kupiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso rimwe remagweta achingono vagift mtisi vaudza studio 7 kuti vapedza kusvitsa chikumbiro chachingono
nhasi tapedzisa chikumbiro chedu chebeo mushure mekunge state yati yapedza kusekusamena mutikitifu so tadeedza hopo akaenda pawitness stand akataurawo zvaanimba kuti zvinoita kuti nyaya yake ave munhu akakodzera kupiwa bail saka mutongi ati nhasi haana kukwanisa kupedza kugadzira mutongo wake saka toona mangwana nati
mune imwewo nyaya yanga iri mumatare magweta ari kumirira muzvare rushwaya nevamwe vavo vana vanosanganisira vasori vaviri apedzawo kusvitsa chikumbiro chekuti vasungwa ava vapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso mutongi wedare panyaya iyi vangoni nduna vati vachatora mutongo wavo nemuvhuro pachikumbiro ichi vachiti zvakasvitswa kudare nemagweta evasungwa pamwe nevachuchisi zvakawandisa zvokuti zvinoda nguva yakareba kuti vature mutongo wavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
vachangosarudzwa semutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekutambidzana masimba kunyange hazvo mutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamwe nevakuru vakuru muhurumende yavo vasiri kutambira kukunda kwavaBiden gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo vakaudza vatori venhau nezuro kuti pachava nekutambidzana kwemasimba kwakanaka kweurongwa hwetemu yechipiri yavaTrump vaPompeo vakataura mashoko aya vari pamuzinda wavo weState Department muWashington DC asi vakazoramba kubuda pachena paFox News kuti vairevesa here kana kuti kwete vaBiden vanoti havasi kunetsekana zvakanyanya nenyaya yekuti vaTrump havasi kutambira kukundwa kwavo asi kuti maitiro avaTrump aya anoshoresa zvikuru America vaBiden vakati izvi hazvipe chimiro chakanaka kunhoroondo yavaTrump semutungamiri wenyika vakataura mashoko aya vari kumuzinda wavo mudunhu reDelaware uko kuri kushandira chikwata chavo chekutambidzana masimba vaBiden vari kutarisirwa kudoma vamwe vanhu vachange vari muhurumende yavo mwedzi uno usati wapera kusvika pari zvino vaTrump vakuidza nyaya dzakati wandei kumatare matunhu akawanda vachiramba kutambira kukunda kwavaBiden kunyange hazvo magwaro ari mumatare achinzi haana humbowo hwakadzama unoratidza kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka vaTrump vanonzi vari kurambidzawo hurumende yavo kuti ishande nechikwata chavaBiden chekutambidzana masimba bazi reGeneral Services Administration rakaramba kutambira kukunda kwavaBiden izvo zviri kupa kuti chikwata chavaBiden chisawane mahofisi ehurumende kushandisa tsamba mbozha dzehurumende pakuita basa racho pamwe nekusapiwa mari inosvika mamiriyoni gumi emadhora. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, amai Mwahungwe, vanoti shuviro yavo ndeyekuti vaTrump vasiye matomo murunyararo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Tikutarisira kuti President Trump nemaRepublican vari muhurumende kuti vachabvuma kuti President-elect Biden vakahwina.
Imi munoona sei pari zvino zviri kuitika?
Ezvinezvi chiri kunyanyondipa tariro kutitakura kwekuita vapresident-elect Biden. Havasi kuita kuti vanhu vanyanyofunduka. And also kungoona kuti masystem emuAmerica akasimba, saka ndiri kungoona kuti ndofunga zvichamira zvakanaka.
Imi sechizvarwa cheZimbabwe munoona kunge Zimbabwe ingadzidzei pane kuvhota kwamakaita imo muno?
Ndinofunga Zimbabwe ingadzidze kuti vanhu vanobvumidzwa kuvhota zvavanoda nekupa vanhu access kuti vanokwanisa kuvhota, kuti zviite easy kuti vanhu vavhote nekungove nepeace panguva yekuvhota ipapo kuti vanhu vanobvumidzwa kunovhotera munhu wavanoda.
Tinoona kuti imo muno mune mapato akasiyana, maRepublican nemaDemocrats, uyezve vanhu vanogarisana munharaunda pedo nepedo. Kana sarudzo dzichinge dzapera, muri kugara sei nevamwe vangadai vakavhota zvakasiyana nemi?
Takagarisana moshe isu, tinotoziva kuti pane vamwe vakavhota zvakasiyana nesu. Takagarisana moshe muraini medu munomu. Nezuro ndakasangana nemukadzi wepaNextdoor apa, and tinofunga takavhota zvakasiyana. Pandaitoona kuti ari kutonetsikana nekuri kuenda nyika, ana kunyanyotaura kuti akavhotera anbaunchi, asi akangoti ha, andaugarisana. Mwoyo wangu anogarisikana nezvokuitika izvi. Nyika inoyi haiite zvinhu zvakadaro.
Zvii zvamungati zviri kunyanyonetsa vanhu pari zvino?
Nyika inoyi inozikanwa panyaya yekuti kana munhu anzi aloza, aloza wacho anobva atoinvite awina kuti uyai kuwhite house. Hurumende inowane kupinda yekutanga kupiwa access kune maresources kuti vatange kuhaya vanhu vavo. Pane 12 weeks idzodzo ndedzekutransitiona kuti government inowane yopinda. Saka ndozvezvaaitaura kuti inini ndiri muRepublican because ndinoitira kuti chii mavalue and vanorespect a constitution, but vandiri kuona izvi hazvizirizvo zvinoitika mupati yedu.
Semaonero enyu remangwana renyika yeAmerica rakamira sei?
Ha, inini to be honest nika inini zviri kundityisa pangwa. I think we iri vulnerable nation, and nezvino ndaitaura nemurume wangu ndichiti zvinonetsa ndezvotano akawanda pa asiri mazviri vaive vasinganyanyoengeja. Kwavari hachisi chinhu chikuru zviri kuitika, vanongoti ha zvichaita zvichaita. Asi nini ndiri kuona kuti vanhu vakasanatsomuka pakunyanya ndichityisa nepekuti vakuru veRepublican vari kumira napina president. Handakushamiswa nezvekuitwa naPresident Trump. Zvakandishamisa ndezvekuitwa nepati yacho, vakuru vekupati vari kumira naye. Ndopako ndityisa kuti handizivi zvakamira sei kumberi in general, because even vakabuda pa panosiya doubt kune vanhu vanotera President Trump, because vazhinji so mukatarisa mavhidhiyo nechii zvava kuposta vari kutobhiliva kuti kwakabiwa. Saka unless President Trump akati hazvina kubiridzirwa, vanhu vavo even akabuda muofisi vacharamba vachifunga zvakadaro.
Avo vanga vari amai Mwahungwe, chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, vachitaura vari parunhare vari kuNevada, naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations riri kuyambira kuti pasi rose rarohwa nenzara yemhando yepamusorosoro zvichikonzerwa nedambudziko reCOVID-19 iro ravhiringidza upfumi hwenyika pasi rose. Gwaro raburitswa nesangano rinobatsira nechikafu pasi rose reWorld Food Program rakabatana nereInternational Organization for Migration rinoti kushayikwa zvakanyanya kwechikafu kuri kupa kuti mamiriyoni nemamiriyoni evanhu asiye misha yavo achinotsvaga zvekudya. Apo uwandu hwevanhu vatsva vabatwa nechirwere cheCOVID-19 mwedzi wambudzi wadarika pavanhu miriyoni imwe chete muAmerica, vakuru vakuru vezveutano vari kuyambira kuti zvipatara zvemunyika iyi zvava kuremerwa nevarwere veCOVID-19. Vanorwira kodzero dzeutano vari kukurudzira kuti bazi rezveutano riwaniswe mari yakawanda pane mamwe mapazi ehurumende panoitwa urongwa hwemari ichashandiswa gore rinouya. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, Dr. Henry Madzorera veMDC Alliance, vati bazi rezveutano rinofanirwa kupuwa mari yakawanda kudarika mamwe mapazi ese sezvo utano hwakakosha zvakanyanya. Vamadzorera vati zviri pachena kuti nyika iri kukundikana kudzivirira nekurapa zvirwere zvakawanda nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveutano.
Tiri kuona kuti ministri yedu yeutano iyi yaparara. Mapango yese akamisa ministri yehealth and child care aparara. Tosanga nenyaya yezvirwere chaizvo zviri munyika munomu. Zvirwere zvawandisa tiri kutadza kuzvikontrola. Kubvira paya hatinoti macommunicable diseases anopihwa ana umwe neumwe ayaya. Tiri kukundikana cholera, typhoid, TB, malaria, HIV zviri kukurira nyika. Tinofanira kuisa mari yakawanda kuti tirwisa nezvirwere izvozvo kwete kungomirira madhona.
Mashoko awatsigirwawo nemukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike, avo vati pahurukuro dziri kuitwa dzebudget ra2021 zvakakosha kuti nyika ikoshese mabasa ezveutano. Varusike vatiwo chirwere checovid-19 chakabudisa pachena kuti kana zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyaya dzeutano, nyika inotambura kukunda zvirwere. Varusike vati panoda mari yakawanda kuti nyaya dzegakava pakati pevashandi nehurumende pamwe nezvekushandisa muzvipatara zvigadziriswe.
Kana mabasa ezveutano asina kumira zvakanaka munyika, zvinoita izvo kuti pakauya zvirwere zvakaita sana COVID-19, munova nekukurirwa kwakanyanya nekuda kwekuti mamiriro ezveutano munyika anenge asina kumira zvakanaka. Saka pari zvinezvi tiri kutarisa takatarisana nenhau yevashandi vezveutano. Tiri kuti dai hurumende yagadzirisa matambudziko atiri kusangana nawo gore negore apo vashandi vezveutano vachiramwa mabasa nekuda kwekuti mari yavari kutambira inenge isingakwane.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi nekuronga mashandisiro emari uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti matambudziko ari munyaya dzeutano anogadzirika chete kana baziri rawaniswa mari yakakwana. Vachitambara vati Zimbabwe inofanirwa kuvavarirawo kuzadzikisa chibvumirano cheAbuja Declaration, icho chinosungira nyika dzemuAfrica kuti zvikamu 15 zvemari ichashanda munyika pagore zviende kunyaya dzezveutano.
Sekta muZimbabwe pari zvino ine matambudziko akawanda, sanganisira kunyaya dzevashandi vasiri kugutsikana nemihoro yavari kuwana, anosanganisira even mishonga chaiwo muzvipatara. Saka zvese izvo zvinofanira kunge zvichigadziriswa kuderwa kwemari inopiwa Ministry of Health and Child Care. Kune inonzi budget declaration inotaurira kuti at least 15% yenational budget inofanira kunge ichiendeswa kuhealth. Senyika hatisati tambopfuura 15% kubva muna 2001 pakauya budget declaration agreement iyoyi. Saka zvakakosha kuti tiwedzere mari kuhealth sector.
Gore rino mari yakawanda yakapiwa bazi rezvedzidzo, uye bazi rezveutano rakawana mabhiriyoni matanhatu nechidimbu emadhora emaRTGS, asi nguva zhinji vashandi vezveutano vanga vasingaendi kumabasa vachichema-chema nemuhoro isingakwani pamwe nekusavapo kwezvekushandisa muzvipatara kusanganisira mishonga nemishina. Mumagwaro akabudiswa nebazi rezvemari re2021 budget strategy paper, nyaya dzeutano ndezvimwe zvakanzi zvichakosheswa mubhajeti regore rino. Urongwa hwekushandiswa kwemari yegore rinouya hunotarisira kuturwa muparamende mwedzi uno. Hatina kukwanisa kunzwa kubazi rezveutano sezvo mutevedzeri wegurukota rebaziri vaJohn Mangwiro vati vanga vakabatikana kuti vataure nesu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Uwandu wezvarwa zveZimbabwe zvinogara muguta reFrancistown muBotswana huri kurwara nepfungwa hunonzi huri kuramba huchikwira zvakanyanya. Shingirai Madondo anotipanya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekuongorora mamiriro echirwere cheCOVID-19 unoitwa svondo rega rega muFrancistown, Botswana, senzira yekutsvaga nzira dzekudzivirira kupararira kwedenda rashura mare. Munyori wedoroba iri valopa mpule vauza komiti ii kutikune zvizvarwa zveZimbabwe makumi matatu zvakavharirwa pachipatara cheJubilee mudoroba iri mushure mekuratidza kuti zvine zvirwere zvepfungwa.
The other thing that compounds the problem is whatever
tine zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurwara nepfungwa muno nokuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Inyaya inoda kutozewa kuti tione kuti vanhu ava vangabatsirwa sei.
Vapule vati vakuru vedhorobha iri vakatora danho rekuvharira vanhu ava pachipatara ichi sezvo vakange vogara vachingombembeya pakati pedhorobha, izvo zvingaita kuti COVID-19 pararire.
Chinhu chiri kuita kuti tivabvise mudhorobha inzira yekuti tidzivirire kupararira kweCOVID-19, nokuti vanhu ava vanongofamba famba, izvo zvingaita kuti chirwere ichi chipararire.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rezveutano munyika iyi muzvare Doreen Mutsekwa vaudza Studio 7 kuti zvizvarwa zveZimbabwe mazana maviri ane makumi maviri nemumwe chete zviri kurwara nepfungwa, izvo zvakavharirwa paSabrana Psychiatric Hospital. Muzvare Mutsekwa vaenderera mberi vachiti uwandu hwevanhu vari kurwara nepfungwa hwakawedzera zvikuru kubva gore rakapera negore rino, uye vachiri kutsvaga kuti chikonzero chii. Asi nyanzvi munyadzi zvirwere zvepfungwa uye vari chiremba pachipatara chakazvimirira muFrancis Xavier Kingsley murefu vaudza Studio 7 kuti kufunga kwakanyanya kunokonzerawo zvakawanda zvinovhiringa pfungwa dzemunhu.
Vamwe vanenge vachifungisisa zvakanyanyisisa vachiafektwa neupenyu hwavo, vachizvibvunza mibvunzo imwe yekuti miri haukwanisi kuti ukope nazvo.
Vamurefu vati kuuya kwechirwere cheCOVID-19 kwakawedzera kukanganisika kwepfungwa dzevazhinji sezvo ruzhinji muBotswana rwakasangana nematambudziko akawanda nokuda kwedenda iri.
Iyo COVID pachavo yakatowedzera, vamwe yakatobva yavatovaisa paprizin manje wese, yekuti hauchamuvi kukovasiya vanhu kumusha vano. Naikowo kune COVID hapana zvauri kukwanisa kuwana kuti uvatumire, uri kuzvibvunza kuti vari kudyei.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoroka musoro mudhorobha reFrancistown muzvare Emilia Muzondiwa vaudza Studio 7 kuti vanoumbo hwekuti uwandu huri kukura vachiti pane vaishanda naye akawirwa nedambudziko rakadai masvondo matatu apfuura. Kuburikidza nerubatsiro kubva kusangano reWorld Health Organization, bazi rezveutano rakaparura chirongwa cheMental Health Strategy gore rapera senzira yekukurumidzira kuonekwa kwekukanganisika kwepfungwa dzemunhu kuitira kuti arapwe nekukurumidza. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika uye sarudzo dzakaitwa muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Masangano evarairidzi anobatana achiramba kutambira mari yakawedzerwa nehurumende neZuro. Mutori wenhau Hopo Chingono otarisira kupiwa mutongo pachikumbiro chake chekubviswa mari yechibatiso mangwana. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe choshuvira kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatambidzane masimba zvine chiremerera nemutungamiri achangosarudzwa vaJoe Biden. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiya muchinzwa nhau dze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyabulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 11 lwezi 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Usuqale ukubulala abantu khona apha kobulawayo. Siyacela njalo ukuthi sixwayise ukuthi hayi liziphathe abantu kade sisengozini umkhuhlane lo osumemetheka wesibili njalo kade siubulala kakhulu okwedlula ubuya ngalesikhathi sikamatshi.
I-coronavirus sibulele abantu abangamashumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa kobulawayo kulandela ukufa koyedwa kulelo dolobho izolo.
Kuyasimangalisa kakhulu kodwa njalo kuphinde kungasimangalisi ngoba uPresident Donald Trump ubevele etshengisa ukuthi uwuntando kayiphikiswa. Kuveza ukuthi ilizwe le-America lalo lilabo ontando kayiphikiswa.
Umongameli Donald Trump wele Melika izolo uxotshe umphathi ntambo wakhe wezomvikela umnumzana Mike Esper lenye inkokheli yezomvikela ebikwa ibingavumelani laye ukuthi wagcilwa ukhetho. I-college leWitwatersrand e-University laseSouth Africa selithole umuthi omutsha wokuvikela ukumemetheka kwegciwane lengculaza emzimbeni walabo abaphila lalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. I-coronavirus sibulele abantu abangamashumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa edolobheni lakobulawayo kulandela ukufa koyedwa kulelo dolobho izolo. Lokhu sokukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane eZimbabwe jikelele. Lokhu laqhamukayo kumakhulu edlula amabili lengxenye 255 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amahlanu lanye 51.6 million ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi 1.3 million. Ele Melika yilo elilokhu likhokhela kunani labantu abatholakala beligciwane leli lababulawa yilo. Kunje sebeyizigidi ezedlula ezilishumi asebefunyenwe belalo labulala inkulungwane ezingamakhulu edlula amabili 239,732. EZimbabwe khona inani labantu asebebanjwe bele COVID-19 lababulawa yilo ikakhulu edolobheni lakobulawayo liyaliqansa ukwedlula kwamanye amadolobho elizweni lonke. Osokulethe ukukhathazeka phakathi kwezakhamizi zaleli dolobho lengcwethi zezempilakahle ikakhulu kathesi izikolo sezivuliwe. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
I-COVID-19 isibulele abantu abanenye emhlabeni jikelele kodwa eZimbabwe lomkhuhlane ubusuveza ukuthi unganeno ngaphandle kwakobulawayo lapho okhanya usuqalile ukukhwaza ngolaka. Lisiyatshona ilanga la izolo kobulawayo bese kulabantu abedlula amakhulu amabili lengxenye 256 abahlolwe batholakala bele COVID-19. Leli gcikwane selibulele abangamachumi amabili kuleli dolobho kusukela mhlazili chumi ngomfumfu kusiyafika izolo. Uma siqathanisa leHarare ngesikhathi esifanayo abantu abangamachumi amahlanu lasificwa mnemunye 59 bahlolwe bafumana bele gcikwane le COVID-19 kodwa akula muntu osethe walahlekelwa ngumphefu umulo. Izakhamizi zakobulawayo zikhathazekile kakhulu ngenani labantu abahlaselwa yiCOVID-19 lababulawa yilo umkhuhlane lobanje abezempilakahle bengatsho isizathu esibambekayo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mqondisi Moyo uthi wesabela abantwana ezikolo.
Hayi, njengabazali siyesabela ukuthi iCOVID izamemetheka kakhulu ezikolweni sibili. Ngoba abantwana laba abancane abase primary vele ukuthi sithi bazayimaintain social distance lokugqoka ama mask ufana lokudlala. Asazi ukuthi kuzozala nkomoni sibili, siyesabela ukuthi iCOVID kungenzeka imemetheke ngamandla. Sesikhangela ukuthi ezinye izikolo vele nama sanitizer onalawo kawakho.
Unkosikazi Nkosinesi Sandlovu uvumelane lomoyo ethi bahlalele evalweni ngoba akulamanzi ezikolo.
Ezikolo lapha yikho lapho kuzaqala khona ukuthi COVID imemetheke iphume ezikolo ibuye ezindlini. Ngoba siyananzelela ukuthi abantwana kulemithetho ekhitshiwe ukuthi kumele kwenzwe. Akula ukuthi abantwana uzayenza social distancing. Bahlala isikhathi eside bengabonani. Ukusocializer wangikhona sokukuningi. Babuthana bexoxa. Abanye badlula egedini bengachekwa itemperature. Abanye basoze bageza izandla. And futhi okungeza kunanze ukuthi asiyo COVID kuphela. Akula manzi, especially ngapha kobulawa ezikolo emalokithini. Akula manzi. Lokho kuzagezwa njani izandla? Ezinye izikola zilama-sanitizer.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uthi lumkhuhlane usuqalile ukubulala abantu njalo usubulala ukudlula ngesikhathi uqala. Dokotela Ngwenya uqhubekele phambili ekhuthaza abantu ukuba bazivikele ekubambeni lumkhuhlane
usuqale ukubulala abantu khonapha kobulawayo. Siyacela njalo ukuthi sixwayise ukuthi hayi liziphathe abantu kathi sisengozini umkhuhlane lo osumemetheka wesibili njalo kathi ubulala kakhulu okwedlula ubuya ngalesikhathi sikaMarch. Yikho liyacelwa ukuthi lingabe likhefuzela abantu eduze kwenu. Ligqoke ama-face mask, lihlanze izandla njalo. Lingahambi endaweni ukuthi kuvalekile ezinjengokuthi lapho kuma-churchi, kuma-wedding, lalapha abantu akulahlwa khona abantu lihlangene libaningi kuma-funerals. Liyaxwayisa abantu bakithi.
Uhulumende kanye lengcitshi zezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuba angayekethisi ekulandeleni iziqondiso ezibekwe nguhulumende labenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye-World Health Organization, i-WHO, ngoba awukapheli. Kunje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwe mibili 8610 asebetholakale belegcikwane leli elizweni lokhe laqhamukayo ngombimbitho lonyaka. Abasile kulo umkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezithoba minwe mibili 8040. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Donald Trump izolo uqothe umphathintambo wezomvikela umnumzana Mike Esper lenye inkokheli yezomvikela elizweni lakhe ebikwa ibengavumelani laye ukuthi waqelibezelwa ukukhetho. Lokhu kwenzakala uTrump eqhubeka esithi ukhetho aluqutshwanga ngokusemthethweni. Kodwa konke akuthi akuhambanga kakuhle kubikwa kungelasisindo lobufakazi bokuthi impumela yokhetho ifakwe eceleni. Inkokheli yebandla lakhe lama-Republicans iyamsekela kulokhu lanxa abanye bebikwa bengamsekeli kodwa bengaphumeli egcekeni. Ngomthetho weMelika kumele uTrump aqhubeke esesikhundleni lanxa enqunjiwe kuze kufike uzibandlela womnyaka ozayo, kodwa umsebenzi wokuqhubela intambo zombuso konqobileyo ukukhetho kumele ube ngabe usuqalile sikhuluma nje. UChris Gander weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala kweLebelithane umnumzana Sipho Senkosi Macho Kumola Balule oyisiphathamandla sebandla le-EFF Zimbabwe ngalolu daba.
Thina njengebandla le-EFF Zimbabwe sithi ukhetho lwezombuso e-America okwakuqala njalo ngokugcweleyo sithi ukhetho lolu luphathelane lezizalwane ze-America. Okwesibili, i-America yilizwe elikhangelelwe ngamazwe amanengi ekukhokheleni kokubuswa kwabantu okungelacuku njalo okuyintando yabantu, kuhlonitshwa intando yabantu ekukhetheni ababusi babo. Lokhu esikubonayo okwenziwa nguPresident uDonald Trump wase-America kuyasimangalisa kakhulu, kodwa njalo kuphinde kungasimangalisi ngoba uPresident Donald Trump ubevele etshengisa ngaphambili ukuthi ungintando kayiphikiswa. Lokhu njengoba sesikubona nje kwenzakala okwamanje kuveza ukuthi ilizwe le-America lalo lilabo ontando kayiphikiswa, lilabo labantu abangathanda ukuthi beqhwage umbuso.
Sifundo bani esingafundwa iZimbabwe ukukhetho lona lolo olwedluleyo?
Thina njenge-EFF Zimbabwe sibona ukuthi iZimbabwe ababusi beZimbabwe ababusi bethu lathi thina esikwezombangazwe kumele sifunde ukuthi ilizwe lelizwe kumele lilungise indaba zalo ngokukhulumisana, ababusi behlale phansi bakhulumisane nxa kulokuxabana kulokuhitshana ngempumela yokhetho. Kumele sibone ukuthi abantu ababusayo bayalandela umthetho, bagobele umthetho welizwe. Yebo, iAmerica iqhuba ukhetho ngokuthula lokuhlonipha abantu abayibo abakhetha ababusi babo. Lathi kumele njengabantu beZimbabwe sifunde ukuthi kumele sihloniphe abantu kuyibo abakhetha ababusi, njalo kumele ukhetho lwethu lungabi lukhetho oluyenza ukuthi abantu bachaywe, kungabi lukhetho olulempumela efihlakeleyo. Impumela impumela yokhetho kumele ibikwe ngezigaba ngezigaba, hathi ukuthi impumela yokhetho ibikwe nguhulumende onguye ozaba lamavoti, ephinde uhulumende benguye ozatshela abantu umphakathi, etshela umphakathi ukuthi amavoti ahambe kanje, ngubani unqobileyo. Hathi uhulumende akumelanga angene phakathi kokubala amavoti.
Umnumzana Siphose Nkosi Majokomola Palule, yisiphathamandla sebandla le-EFF Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseBhilithane. Uhulumende ukhuthazwa ukudinga indlela zokuqeda inhlupho eleZimbabwe elibhekane lazo, hatshi kwezemfundo kuphela kodwa lakunhlangothi zonke zempilo. Lezi ndlela kumele zivumele ukuphatheka kwenhlangothi zonke zempilo elizweni, ngoba nxa engasenzanga njalo kulakho kudala umonakalo omkhulu elizweni okwesikhathi eside, kubuyisele intuthuko yonke esithe yenziwa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokho kuvezwe ngunobhala wenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mtata, esipha umbono wakhe phezu kwesimo sohlangothi lwezemfundo lapho ababalisi abemba phansi besithi kababuyele emsebenzini udaba lweholo labo luze lulungisiswe. Umfundisi Mthatha uthi nxa lokhu kungasalungisiswanga kulakho ukuphazamisa elakusasa laleli lizwe.
Okuwonakele yindaba ye-social contract, ubudlelwano bokahulumende lama-citizens, le-labor, lama-bhizimisi, ukuze umuntu wonke athi sizoqhubeka njani ngomnotho wesizwe, oyenza ukuthi abanye bathi umholo wabo awusoze usebenze uma bezothenga ngemali yaphandle, kodwa bona behola imali eZimbabwe engelayo amandla. So i-part and parcel ye-bigger conversation izomela uhulumende ayihole umuntu wonke aparticipate kuyo.
Kwasekelwa ngophethe isikhundla esibona ngezemithetho enhlanganisweni yezifundi zemakolitshini lema-university yeZimbabwe National Students Union, ZINASU, uJingani Shoko.
Uhulumende kumele aqakathekise zonke izisebenzi zakhe. Sibona uhulumende enguye owenza ngani ubuyela emuva ngezikhalazo ezilethwa ngababalisi. So kuqakathekile ukuthi uhulumende enelise ukuhlala phansi ezwe konke abakufunayo ababalisi.
Abazali abanjengonkosikazi Sihle Mathe wakobulawayo baveza ukukhathazeka kwabo ngalesi simo sezemfundo.
And kunzima amatisha lokhu engekho ama-qualified teachers. So besinesicelo kuhulumende ukuthi engazama ngazo zonke indlela kumba balungisele ama-teachers bantu babuyele esikolo, sikhangelele impilo zabantwana, i-future yabantwana kusasa. kulokutsho lokho ukuthi umntwana kumele afunde, angithi at least nxa ufundile kuba ngcono. Nxa engafundanga umntwana ekuqaliseni, akulabodokotela, akulamateacher, akulamasosha, akula even opresident. So siyacela uhulumende ukuthi kangenele bantu anike ababalisi abakudingayo.
Sikhuluma kunje izikolo sezivuliwe kuhlandla lesithathu lapho izifundi zonke ebezingakabuyeli esikolo ziqale ukwenza njalo kusukela ngomvulo mhla ka 9 Lwezi. Lanxa ubufakazi ezikolweni buveza kuba kabayi emsebenzini ababalisi abanengi, umphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Kane Matema utshele iStudio 7 izolo ukuba akatholanga imibiko yokuthi umsebenzi uphazanyiswe yikungayi kwababalisi emsebenzini izolo izikolo zivulwa okwehlandla lesithathu. UMathema utshele njalo iphephandaba leHerald ukuba uhulumende uphakathi kokuqhatsha ababalisi abanengi ukuze abantwana babe ngamachumi amathathu eklasini eyodwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum. Siqhubekela phambili sikhangela ukudonselana okuloku kukhona ngempumela yokhetho lweMelika olwenziwe ngolwesibili lweviki edluleyo. Ikolichi leWitwatersrand University eseJohannesburg kwele South Africa selithole umuthi omutsha wokuvikela ukumemetheka kwegciwane lengculaza emzimbeni walabo abaphila lalo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umuthi omutshalo ubizwa ngokuthi iCabotegravir utholakale ngemva kokuhlolwa kokusebenza kwawo ebantwini kugoqela labeZimbabwe. Usolwazi kwezokwenqatshelwa kwemikhuhlane njalo umqondisi wenhlanganiso ye-Vits Reproductive and HIV Institute, unkosikazi Sinet Delani Muretlwe, uthe impumela yalolucwaningo abalubiza HPTN084 ibathokozise kakhulu.
The interpretation of this finding.
Sithole ukuthi injekiseni yeCabotegravir iyasebenza kakhulu okwedlula iphilisi leTenofovir ekunqabeleni ukuthelelwana kwegciwane lengculaza.
The trial was met.
Uthi lolucwaningo luthola ukuthi owesifazana nxa ehlaba injekiseni yeCabotegravir kanye enyangeni ezimbili uvikeleke okwedlula amachumi ayisishiyagalombili ekhulwini 89%. Nxa uqathaniswa lalo onatha nsuku zonke iphilisi le-tenofovir kumbe emtricitabine elisetshenziswa ngabesifazana ekuvikeleni ukuthola igciwana lengculaza. Unkosikazi Delani Muretlwe uthi lolu cwaningo lwenziwe ngemva kokubona ubunzima obhekane labomama ukunatha leli philisi nsuku zonke obekusenza ukuthi abanye balikhohlwe bagcine sebethola igciwane lengculaza. Ulabesifazana abedlula izinkulungwane ezintathu ababeyingxenye yalocwaningo ogoqela labeZimbabwe. Ababeyingxenye yalocwaningo ogoqela abaleminyaka esuka kumachumi amabili lesithupha kusiya phansi. Abesifazana abahlala lezithandani zabo. Abesifazana abathandana labantu abedlula oyedwa. Abesifazana abathandana lomuntu ophila legciwane lengculaza lalabo abasihlalele bebodwa. Kodwa kunkosazana Helen Rees, omunye osiphathamandla zenhlanganiso ye-Vits Reproductive and HIV Institute, uthi kuzathatha isikhathi esidanyana lumuthi ungakaqali ukuthengiselwa uzulu wonke.
There are additional scientific and clinical.
Kusase kunenge okusafuze kucutshungulwe ngalo umuthi andubana wenziwe ube mnengi usiwe ebantwini.
Fast track both from the clinical research point of view and the manufacturing side.
Ingcitshi kwezempila kahle kaZulu enhlanganisweni ye-South African Medical Research Council, unkosikazi Dishiki Kalonji, uthi ukutholakala kwalumuthi kukhombisa ukuthi osolwazi be-Afrika kabafuni ukwedlulwa ngabaphetsheya.
To have African scientists that have grown up in the context.
Kuyancomeka ukubona ososayensi be-Afrika besenza umsebenzi omuhle ngalolu hlobo.
Really make a huge difference for community engagement and build trust in research in our own countries.
AbeZimbabwe abaphila legciwane lalabo abakhankasela ukuqedwa kwalomkhuhlane wengculaza labo sebemukele ngezandla zombili ukutholakala kwalomuthi. umnumzana Stanley Ndlovu osephile lalegciwane kweminyaka obuye njalo abe ngumkhokheli wenhlanganiso abaphila lalegciwane ndawonye lalabo abalwela ukuqedwa kwalo e-Asakaneni Health and Wellness uthi lezi zindaba ezimnandi kakhulu kusapho lweZimbabwe.
Indaba ye-injection le indaba ethokozisa kakhulu. Esikufisayo lesikucelayo ukuthi abantu bakithi bayamukele bayisebenzise ngoba izaletha utshintsho olukhulu kakhulu emphakathini wakithi. Njalo i-HIV free generation isiseduze nxa kunje. Ilula futhi ngoba uzahamba uyehlatshwa uzibuyele ekhaya, asikuthi into ozahamba uyithwele njengamaphilisi. Lokuthelelana kusokuzayehla kakhulu ngoba umuntu uzahlatshwa nje azihlalele 2 months ehlatshiwe evikelekile.
Kodwa ke umnumzana Ndlovu kutaza amankampani enza imithile ukuthi aqinisekise ukuthi mhla itholakala le ejection intengo yayo iyabe phansi okuzenza loba ngumpi wesifazana oyifunayo ayithole. Melestulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqo yelama Warriors lise Algeria lapho eliyadlala khona kusasa leqembu elimela lelo lizwe. Kumncintisono wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumdlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ngomnyaka ka-2022. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Ntshantshu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi weqembu lama-Warriors uTrafo Kolokarusi utshutshele intatheli zindaba zemidlalo phambilini kokuphakama kweqembu leli lilubhekise kwele-Algeria ukuba yena labadlali bakhe bazimisele ukuyamela ilizwe leZimbabwe khona le kwele-Algeria loba nje amalungiselelo abo abengekho mahle.
No reason to not be optimistic. We have quality players. Now only our problem is most of our players are tired because really some key players are tired or some
Kula sizathu esokuba singabi lethemba lokuba sizaqhubeka kuhle ngoba silabadlali abezingalaphezulu. Inkinga nje esilayo yikuba abadlali bethu abaningi bakhathele kanti abanye balimele. Udubo kube yimthetho elawula uhamba kwabantu emhlabeni jikelele ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 ngoba abadlali bethu bagcine behamba imango emide. Ngaphandle kwalokho abadlali bathi kimi kumele kudlalwe sibatshengise lathi abe-Algeria ukuthi sizintshantshu.
Inkokheli zeqembu leZimbabwe zibize abadlali abambalwa abadlala eselizweni laseNgilandi njalo umunye wabo uJordan Zemura uthi bakhangelele ukuthola imiklomelo kwimidlalo emibili abazayidlala leqembu le-Algeria.
It's a big challenge, but for us, that's the only way you can compare yourself if you play against the best.
Sibhekane lomdlalo omkhulu kakhulu kodwa uqhakathekile ukuthi lidlale lentshantshu ukuze lani libe zintshantshu. Nxa singenelisa ukuthola imiklomelo kumdlalo esizayidlala le-Algeria, siyabe sizifake esimeni esihle ngoba phela iqembu le-Algeria yilo iqembu elihamba phambili kuzwekazi le-Africa.
Iqembu le-Algeria lilabadlala abambalwa abadlala kumaqembu amakhulu kuzwekazi lase-Europe kodwa umunye layo umdlali weqembu lama-Warriors odlala kwele-Ngilandi u-Adam Chickson uthi yena akabesabi.
The big name players and everything, it doesn't mean nothing to me at this moment in time playing in Algeria, whether they're the best team, whether they're not.
Mina akungethusi ukuba balabadlali abalodumo angicabangi langabo kwakhathesi ngoba lokho kungangiphazamisa. Yebo kambe singabe sidlala leqembu elizintshantshu zezokwazi lase-Africa kodwa mina vele kangesabi muntu. Ngizaze ngicabange ngabo sengingene enkundleni njalo lokho kwenza ngingayithuki lutho.
Iqembu le-Algeria leZimbabwe azadibana ngolwesine ebusuku njalo angena kulo mdlalo. Iqembu le-Algeria kuyilo elihlezi phezu kwengalane lile mikhlomelo yesithupha, ikanti leZimbabwe lisendaweni yesibili lile mikhlomelo emine. Amaqembu lawa azaphinda aphindane umphehlo njalo ngomvulo. Kuwo njalo umkhankaso wokudinga amaqembu azaphumelela ukuyadlala kumncintiswano we-AFCON ephuma kwisibaya sikaGroup H. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Ntshantshu.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Isikhathi sempi yomvukela eMelika e-American Civil War, uMongameli Abraham Lincoln waqinisa abantu belizwe lakhe ngamazwi alokhu esakhunjulwa lalamhlanje athi inkululeko ayisoze yatshabalala emhlabeni esiwuphilayo. Wethula umbiko lo owaba lodumo eGettysburg. Amazwi la aqhubeka eqinisa abantu ngezikhathi zobuzima, ikakhulu abakubutho abanikela impilo yabo ukulondoloza lokuvikela hathi elemelika kuphela kodwa lamanye amazwe. Ngaleso sizatho elemelika labeka usuku lokuqakathekisa umsebenzi owenziwa ngabakubutho abatshonayo labaphilayo okulikhefu le-Veterans Day betshayelwa ihlombe ngokuzinikela emsebenzini wabo. Lalapho bengasekho kubutho baqhubeka behlonitshwa ngokuba yisibonelo esihle sokuvikela ilizwe leMelika eliligugu. Leli khefu elikamhlaka 11 lwezi laqalisa ukunanzwa ekugqitshweni kwempi yamazwe omhlaba wonke jikelele yakuqala eFirst World War ngomnyaka ka-1918. Limpi yaliwa kuzwekazi le-Asia, e-Africa, ezihlengeni zaselwandle lwePacific loluhanqe iSouth America kanye nakuzwekazi le-Europe yaba yimpi eyayijonge ukuqeda zonke impi emhlabeni wonke ejikelele. Kodwa kwaba lusizi ukuthi ayizange yaba yimpi yokugcina. Ngomnyaka ka-1954, uMongameli Dwight Eisenhower waqhelisa ikhefu leli ngokuthi ligoqele ukuhlonipha bonke abasebenza ngesikhathi sempi lalapho ilizwe lingekho empini. Uhulumende weMelika lokhu eqhubeka ngokulandela lokuhlonipha lomkhuba wokuqakathekisa abakubutho kuze kube namhlanje ngenhlonzo yokuncedisa asebajiya ibutho ngemva kokuba kubutho okweminyaka ethile ukuze babuyele kweminye imisebenzi engayisiyo yohlangothi lwezomvikela ukuze babuyele empilweni yabo yansuku zonke. Uhulumende weMelika ugcizelela ukuba ikhefu leli malingakhangelwa njengesikhumbuzo sempi. Leli langa le-Veterans Day ayisilo langa lokunanza loba ukujabulela unqoba loba unqotshwa kwebutho leMelika. Kayisilo langa lesikhumbuzo sokusekela abezombusazwe kumbe zabafisa ukuqhuluza amanye amazwe. Kodwa lilanga lokukhumbula ukumanyana kwabakubutho langokuzinikela ukuvikela amazwe abo. Kulabanye abakhetha ukulahlekelwa ngumphefumulo hathi emazweni abo kuphela kodwa lakwamanye amazwe okulusuku njalo olulanzwa lasemazweni agoqela iGreat Britain, Canada, South Africa lamanye.
Lapho ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngehlukani zihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. I-coronavirus isibulele abantu abangamashumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa kobulawayo kulandela ukufa koyedwa kulelo dolobho izolo. Umongameli Donald Trump izolo uxotshe umphathintambo wezomvikela umnumzana Mike Esper, lenye inkokheli yezomvikela ebikwa ibingavumelani laye ukuthi waqilwa kukhetho. I-College le-Witwatersrand e-University lase-South Africa selithole umuthi omutsha wokuvikela ukumemetheka kwegciwane lengculaza emzimbeni walabo abaphila lalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.